A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington, D.C. Although we are broadcasting from our homes, I'm your host, Sithandekile Mhlanga. Today, we'll be looking at a variety of issues, including the U.S. elections. We saw the inauguration yesterday of President Joe Biden and his Vice President Kamala Harris, and you have seen that he has pledged that he will introduce a variety of programs during his first 100 days of his administration. We saw the 1.400 stimulus checks that he is promising the U.S. citizens, who received only 600 last time during the Trump administration. And then there's a 25 billion rental assistance eviction and eviction moratorium that will relieve people on their rentals. Some, you know, have lost their jobs. We saw that there's a 350 billion to state and local governments, which they will be given, and some to schools and some for national vaccine program. And this is that fighting the COVID-19 is the number one rule top on the agenda. And this is, we see that there's also the coronavirus, which is ravaging the world and the country. And we're talking of in Zimbabwe, we've seen that there are 733 new cases, all local, and 54 deaths in the past 24 hours alone, bringing the total number to 29,408 cases, 879 deaths. And Harare is leading 242 cases and 26 deaths. And we have seen that the Deputy Minister of Health, Dr. Mangwiro, is saying people with underlying conditions such as asthma, high blood pressure, diabetes and obesity and heart problems are at high risk because their immune system is not at peak level. So this is the advice coming from the minister there. And we have seen that people are still going about in most places saying that they have to find water to drink, they have to find other, you know, they have to make ends meet, they have to fend for their families. So it's not practical that they just sit at home without any government backup plan that they can that can make them survive. There's no food to eat, and they have to look for water because we know that most local authorities are failing to give their residents enough water, so people have to go and queue up in the boreholes and so forth. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhlanje sicubungula okuningi kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Women's Round Table. Sikhangela ke igcikwane le-COVID-19 lona eselimemethekile emhlabeni wonke nje jikelele, siphinde laseZimbabwe. Sikhangela nje ukuthi eZimbabwe sikhuluma nje sokulabantu abahlaselwe ligcikwane leli kutsha abedlula amakhulu ayisikhombisa, i-733, njalo sokubhubhe abangamashumi amahlanu lane, i-54, okutsho ukuthi abantu asebehlaselwe ligcikwane leli selokhu laqhamukayo sebephose befike phose inkulungwane ezingamashumi amathathu, i-29,408 cases, njalo selibulele abafika phose inkulungwane 879. Siyananzelela njalo ukuthi idolobho leHarare liyakhokhela-ke ngalokho okwenzakalayo ngoba lilama-242 cases lama-26 deaths. Yebo-ke bafike abangamashumi amabili lasithupha njalo siyananzelela ukuthi lokhu nje kwenzakale ngelanga elilodwa. Kodwa labo-ke amanamba lawo, amanani la phezulu, yilawo ayenzakala igcikwane leli selokhu laqhamukayo ngombimbitho ngonyaka odluleyo. Yikho-ke lokhu esabe sikucubungula. Sinanzelela ukuthi ugatsha lwezempilakahle umsekeli kamphathintambo walo uDr. Mangwiro usexwayise abantu ukuthi belandele zonke iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka leli gciwane. Iziqondiso lezi zigoqela ukugeza izandla, ukuvala ubuso ngama-masks, lokunye nje okuchiyeneyo ukusebenzisa amafutha okugcoba ama sanitizer. Njalo usechila ukuthi labo abanye abantu abavele belezifo zabo yikho yibo abanje ukuthi begule. Labo abantu iziphi lezo zifo esikhuluma ngazo? Sikhuluma ngeasthma, okuyisifo sokwehluleka ukuphefumula. Sikhuluma ngalokho abathi iBP, i-high blood pressure. Sikhuluma ngabo diabetes. Sikhuluma ngabo obesity. Bathi umuntu nxa ilo mzimba omkhulu lapho kungamhlasela kakhulu. Kutsho njalo udokotela Mangwiro ke umsekeli kamphathi ntambo yezempilakahle. Njalo labo abalesifo senhliziyo, ama-heart problems, labo bakhanya abasengozini yokuthi umkhuhlane lo ungamemetheka ngesiqubu kibo. Ngakho ke abantu baxwayisa-ke ukuthi bahlale ezindlini belandele zonke iziqondiso lezi abaziphiwayo ngohulumende ukuthi benqabelele umkhuhlane. Sizakhangela njalo okwenzakala eMelika. Sibonile ukuthi bekulokhetho lokudinga umongameli. Ngakho-ke sibonile-ke umnumzana Joe Biden izolo egcotshwa nomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris. Bagcotshiwe-ke ukuthi abe ngumphathi ntambo ke ukuthi ke ngesezaphathi ntambo zokuba ngumongameli kuleli lizwe. Yena-ke umnumzana Joe Biden ethatha kumongameli obe ngumongameli ke umnumzana Donald Trump. Yena osehle walibhekisa-ke kwelinye idolobho noba esesukele lapha eWashington DC abehlala khona. Wahamba-ke ukuthi ayehlala lapha sehlala khona ngoba phela sokuphelile kombuso lapha sechiyele indawo yena umnumzana Biden. Umnumzana Biden kubuya lenhlelo eziningi okuthiwa-ke afuna ukuthi azethulele elemelika. Kulemali leyo okuthiwa ama-stimulus check enikwa abantu ukuthi beyisebenzise ukwenzela ukuthi ivuselele umnotho. Abantu-ke bezuze amakhulu ayisithupha esingathi yi-600. Khathesi sebephiwa 1,400. Abanye ke kule mali eziningi-ke le umuntu omunye ngamunye le kulabo abavele bebhadala imithelo yama-tax. Njalo kuzaba le mali yokuthi isize abantu labo abalojayo ukuthiwa ama-rental assistance nokuthi bengaxotshwa ezindlini. Njalo ikhona ezaphiwa esingathi ngama-local government, amakhanseli, izikolo. Loyinye nje ezasetshenziswa kumithi yama-vaccine. Ngakho-ke yikho-ke athi uzakwenza-ke umongameli Donald Trump engangena embusweni. Uthi-ke futhi yena uzaqinisa kakhulu inhlelo zokuthi wenqatshelwe okuningi-ningi kulokhu okwenzakala ngomkhuhlane we-COVID-19. Yiwo-ke osukhalisa abantu kakhulu ukuthi iyamemetheka ngesiqubu esikhulu. Ngakho-ke yikho-ke siyabe sikukhangela-ke namhlanje-ke sixoxa lapha silomunye wami uMavelasi sebuya-ke lapha nakuthi
aiwa nawo bachangobva kupinda muchirongwa. Tinokuchingamidzai nemufaro. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye tinotenda star ndiri muno muWashington DC. Umonatsi tiri kutarisa zvakawanda zviri kubuda pamusoro pedenda reCOVID-19 uye zvakare pamusoro pezvatakaona zvichiitika imo muno muAmerica nezuro apa takaona vaJoe Biden vemaDemocrats vachigadzwa semutungamiri mutsva wenyika yeAmerica, tichiona zvakare zviri kutsigirwa izvo nemadzimai pasi rose kugadzwa kwaamai Kamala Harris semumwe semutevedzeri wavaJoe Biden. Aka ndiko kekutanga tichiona mudzimai wechitema nyanya uyezve anowanikwa iye achigadzwa semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Saka vazhinji vakatarisira kuti zvii zvichabuda pakugadzwa kwaamai Kamala Harris imo muno muAmerica. Totarisa zvakare kuti takaona nezuro vaDonald Trump vachiwanikwa ivo vachisiya muzinda weWhite House vachienda St Andrews Air Base uko vakanowanikwa vachibaibhisana nevamwe vatsigiri vavo nevamwewo makurukota ebato ravo remaRepublicans. Vakananga ivo kuFlorida uko vachange vachigara ikoko ivo nemhuri yavo. Saka vazhinji vakatarisa kuti zvii zvichabuda panyaya iyoyi. Tinoona kuti vaDonald Trump vari kuwana ivo vakabatwa nemhosva yekuti vakapesvedzera vatsigiri vavo kuti vaende kunorwisa vamwe vanhu vatingati vaye vaende kunorwisa kana kuita mhirizhonga kuUS Capitol imo muno muAmerica munguva yapfuura. tirikuona parizvino imo muno muWashington DC makaberekera ingwe nezuro vanhu vanga vasiri kubvumidzwa kuti vapinde muguta iri reWashington DC muchiwanikwa imo muine masoja ari kuwanikwa ari kuUS Capitol nemunzira vachiedza ivo kuti vachengetedze runyararo panguva iyo takaona pachiitwa kugadzwa kwavaJoe Biden uyezve naamai Kamala Harris. Vazhinji vari kutarisa chiitiko chanezuro vachiti ivo vakawanikwa vachifadzwa nekuti vakaona vaBarack Obama vaimbova mutungamiri weAmerica, vaClinton vaiva zvakare mutungamiri weAmerica navaGeorge Bush vaiva zvakare mutungamiri weAmerica vachibatana pamwe chete ivo nemadzimai vavo vachitaura kuti vachange vaine onera pamwe chete pachange pachitonga vaBiden, nekuti tinoona kuti pakange pasina ropa rakanaka pakati pavaDonald Trump navaJoe Biden. VaDonald Trump vachiramba ivo kuti vakakundwa musarudzo yapfuura vachiti ivo vakabiridzirwa, asi izvi zviri kuwanikwa zvichirambwa imo muno muAmerica vachiti ivo sarudzo idzi dzakaitwa pachena uye vaDonald Trump vakawanikwa vachikundwa. Takaona kuti nezuro vaTrump havana kuwanikwa ivo vachienda kuchiitiko ichi chekugadzwa kwavaJoe Biden. Vakawanikwa ivo vachibva vatsunga nhumbi dzavo vakananga kuSt Andrews kwandataura, ndobva vatowanikwa vachienda kumuzikumba kwavo kuFlorida. Takazoona vaMike Pence vari ivo vanga vakamirira vaDonald Trump vanova ivo vanga vari mutevedzeri wavaDonald Trump. Izvo zvakawanikwa izvo vazhinji vachiti ivo vakafadzwa nekuona vaMike Pence vari kuchiitiko ichi sezvo zvichiratidza kuti America inoonerana pamwe chete kunyangwe vari kumapato akasiyana. Saka tichange tiine vanyarikani vedu vachauya ipo pano, tina amai Sekai Holland vachange vari kubatsira kutiona tionese kuti zvakamira sei panyaya iyoyi, kuti vari kumusha vari kuona sei zviitiko zviri iko iko kuno kuAmerica pari zvino. Tomboenda mberi tichikuudzai mamiriro akaita denda recovid-19 pari zvino munyika. Tinoona kuti uwandu hwevanhu vawanikwa vachibatwa nechirwere checovid-19 vanosvika 29,408, uyezve pari zvino pane vanhu 879 vawanikwa vachishaya. Asi tinoona zvakare kuti pane vanhu 9,276 nezuro vachiwanikwa ivo vachisaina avanoti ivo maexecutive orders, anoreva kuti zvimwe zvinhu zvanga zvisisiri kuitwa navaTrump ivo vachawanikwa ivo vachizvidzoswa kuti zviwanikwe zvichiitwa senyaya yenyaya yekurwisa chirwere icho checovid-19. Totarisa zvakare rubatsiro zvichange ruchipiwa kuvanhu panyaya yemamiriro akaita upfumi hwemunyika muno nezvimwewo zvakadai sekudzokera kuWorld Health Organization neParis Climate Change Agreement, vati ivo vatotanga kugadzirisa hwaro uyu, uyezve nenyaya yekuti iyo nyaya yeimmigration kana kuti yevapoteri imo muno muAmerica ndo zvimwe zvavari kuti ivo vachingotanga basa vada kuti vaone vachigadzirira kuti zvimwe zviwanikwe izvo zvichifamba zvakanaka. Takaona zvakare amai Kamala Harris vachiita basa ravo rekutanga vakatowanikwa vachienda kuCongress ikoko kuUS Capitol vachiwanikwa ivo vachitoresa mhiko mamwe maseneta matsva emubato ravo remaDemocrats vakawanikwa vachikunda musarudzo dzekuGeorgia nekumwewo star.
Yes, Miles, we have our first guest, and you can fire up your first question and I'll bring it up.
Mm-hmm.
Yes, you can go ahead.
Tinoshuvira kuti tava neguest yedu amai Sekai Holland. I'm not sure, sir, if you have our guest on that side, amai Sekai Holland.
Yes, yes, we have it. It's coming up shortly.
Me.
Yeah, ndingakhuluma siyalamukela kuhlelo linjani.
Hayi, bengifuna ukuqala ngokuthi ngithi mina sikhalaze lokhu okwenzakala ngapha abanengi abasishiyayo. Okwanamhla njengoma siziba, bengifuna ukuthi ngithi mina silahlekelwe ngu-foreign minister wethu uSB Moyo ozalwa ngumasiziba owembelengwa. Sikhala le mudi yonke eyakomoyo komalokazana labantwana labazukulu. Kombengegwi layo be ngu-foreign minister, sikhala labo bonke abakombengegwi, labakomama uMrs. Emeli Mbengegwi. bonke nje abasichileyo namhla sizwe ukuthi uprofessor Moyana owe UZ upro vice chancellor laye udlulile hayi banengi bengifuna ukuqalisa ngokuthi ngithi langalezo namathambudziko ezwese zwathiri kuona mazuva ano okwesibili bengisithi ngithi mina how eAmerica siyathaba kakhulu ukubona ukuthi umsebenzi omkhulu owenziwe ngomama bebambene kakhulu siqakathisa umsebenzi owenziwe nguStacey Abrahams the team yakhe yonke eGeorgia kodwa into enkulu esiyibona lapha yikuthi umsebenzi lo ubungeke uphumelele bengabambananga labo baba eSouth Carolina uRepresentative Jim Clyburn owaphakamisa ibizo likaBiden esesehluleka esedliwa nguBernie Sanders efika eSouth Carolina. Abamnyama baphakamisa uBiden, bamphakamisa kokuphela. Njalo kulabafana ama-white boys nje, abalento yabo kuthiwa Pod Save America, ababesebenza noPresident Obama. Babuthanisa $40 million plus bathumela uStacey Abrahams ukuthi aqhube umsebenzi lo. Kulabo Andrew Yang, another legislator owayencintisana labo Biden, wathutha wayehlala eGeorgia ukuthi into le ikuhambe kuhle for Georgia. Sibona iboy child legirl child babambana eGeorgia ukuthi abantwana 100,000 ababezaba leminyaka 18 ngoJanuary bahambe bayovota. Sabona la majaji awe Georgia khonale ubuyi appeal e voter suppression sokukhitshwa amabizo abantu balo abathi hayi lapha amabizo lakabiselwe. Lapha ngilandisa ngoba sibonile thina lapha eZimbabwe ukuthi unity, ukubambana, ukusebenza ndawonye, kubathana kuyalipha elikufunayo. Munowana zwa munoda kana makabathana. Yinto enkulu mina engiyifunde khonapho. Ngakho ke amhlophe ebantwini beAmerica. Leso sihlazo esenzakale mhla ka 6 January. Siyabona ukuthi lokho kuvele kuza kuya phambili. Kodwa umsebenzi lo wenziweyo lalokho kufuna kwenziwa nguPresident Biden lo Vice President Kamala Harris kuza kwenza ukuthi umlilo lozanye ukubaswa ukuchitha okuhle uzacitshwa izenzo ezinhle.
Siyabonga lawo amazwi amahle kangako, kodwa libona kusenzakalani ngapho phela sebulile eziqondiso eziningi zokuthi uzayenzela abantu lokhu nalokhu alwisane lomkhuhlane we-COVID-19 kunimali engaka yokuthi izikolo zisebenzise abantu bezuza ama-stimulus check, ubone ngani uzawuqhuba kuhle yini lo msebenzi ngoku-10%.
Right. IZimbabwe yikuthi singabantu nje esingaboni ukuthi siqakatheke njani njengelizwe. Into ebeyenze ukuthi kube lo msindo kakhulu e-America yi-Fox News. Ngikhuluma nje ngikhuluma labantu bemedia kathesi. Kodwa uzabona ukuthi e-Australia lapho kuvela khona uMurdoch, uRupert Murdoch, umnikazi we-Fox News osengum-citizen we-America. Ama-prime minister amabili akudala uKevin Rudd noMalcolm Turnbull bebona ukuthi into le e-Fox News iletha umsindo omkhulu ngokuncedisa into ezingayisizo i-fake news. Bathatha into abayithi yi-reports of foreign interference petition bayiletha kuparlamenti yabo e-Australia. Sikhuluma so kulomsebenzi owenziwayo ukuthi abantu be-media all over the world kabakhulume iqiniso, bangabi ngabantu abaza kwenza ukuthi izinto ze-social media zilethe umsindo. Ngikhuluma ngalokho ngoba kuqakathekile ukuthi lani ku-Studio 7 sikhangelane leZimbabwe libonisane ukuthi into ezenzakala ngaphe Zimbabwe zizakhulunywa njani ukuthi ingqubekela phambili lapha eZimbabwe ibenhle emuntwini wonke abantu bebambene. Ngoba eZimbabwe umkhuhlane okhona siyakhuluma kakhulu into eziningi. Omnye lomunye khuluma yedwa. Singahlangani ukuzwisisa ukuthi into zonke lezi ezisihluphayo sizilungisa njani sindawonye lapha eZimbabwe, lalani lina elikudiaspora. Abantu beZimbabwe ngabantu abafundileyo kakhulu, abalezipho eziningi kakhulu. Qakathekile ukuthi siqalise ukubambana khona lapha ekhaya lalabo abakudiaspora. Sibonisane ukuthi iqiniso lingapi ukuthi sibumbe ilizwe lethu liye phambili. So ngithi mina ububuza ukuthi uBiden uza kwanelisa na ukwenza izinto lezi. Ngithi ye, ngoba kulamanye amazwe abonayo ukuthi kwaba emazweni abo kule mikhuhlane engeniswa eAmerica efanele ukuthi ikhitshwe. Ngiphanje uKevin Rudd noMalcolm Turnbull bengicela ukuthi ikhampeni yabo liyikhangile, ngoba ikhampeni enkulu kakhulu ezaletha imithetho ezabamba oZudabeki ngale le WhatsApp zabo ku-social media lapho isizwa khona kuthiwa uTrump usekhitshiwe. Kodwa lokho kakuncedi, ngoba ukucindezela amazwi abantu kuyenza ukuthi impethu zande. Kodwa nxa ilanga lifakwa empethwini ziyafa. Yikho okuzanywa ngama-prime minister lawa, former prime ministers awe-Australia. Okunye futhi okuzakwenza ukuthi izinto zihambe kuhle yikuthi umoya lowana okuzondana ukuthi abantu abamnyama babe yizigqili bafana ukuhlala njalo. UBiden usethe ngilento ezine engifuna ukuzisebenza, hayi mina ngadana ukuthi i-racial justice ngu-number 4, kodwa hayi isikhona ku-agenda. Kuthi ukuthi laba abantu abasebenze engibabalileyo bebambene, hayi sebezasebenza nzima ukubona ukuthi abantu babonisane ukuthi simunye. Ngesishona bathi thiri humwe, ngesikhiwa bathi we are one. Eyiwo amakhiwa asitshela ukuthi imvelo yomuntu wonke umhlaba wonke jikele ise-Afrika. Thina lapha eZimbabwe basitshela ukuthi singabanye abantu bakuqala 300 years ago. Abantu basebeqalisa ukuphuma e-Afrika 70,000 years ago. Nxa thina abantu abamnyama singalibamba lelo lizwi, yithi esizaqala ukubambana lapha lokubonisana ukuthi umuntu wonke ngumuntu munye.
Yeah, hayi kuyezwakala. Kuhle-ke libambe khonapho-ke ecingweni lingasuki. Uzabuya-ke umavelasila ezoxoxa lani ngezinye indima. Yebo-ke simzwike lapho-ke unkosikazi Sky Volland. Abaningi themba liyamkhumbula-ke waba ngumphathintambo kahulumende kona ngezokuhlelana lokunye nje yabone ningeni izifunda ayelazo. Yebo mavelasi.
Thank you, Esther. Welcome to the program. Amaye Sekai Holland, I'm so glad that you were able to come, especially now that we've got good news, big news coming out of America, where we're seeing the first female VP who also happens to be a woman of color. So we want to hear from our expert here, Mrs. Sekai Holland, what that means for women, especially across the world, just, you know, in Shona, kuti munoona sei, kuti zvinorevei, izvi zvakaitika iko kuno kuAmerica, kuti takaona amai Kamala Harris, vanova ivo mudzimai wechitema, vachiwanikwa ivo vachidomwa semutevedzeri womutungamiri wenyika yeAmerica, vaJoe Biden nezuro.
Idzo yokutanga hombe pazvakaitika nezuro kuAmerica ndezvekuti zvinonzi demokrasi sekutaura kwakaita mwana Amanda Gorman. Hongu, panoitika kuti inoneka seyakukunzwa kunzwa neruvengo, asi vanhu vakabatana, vanhu vakananga chinanga chavo, muchirungu zvinonzi maprinciples nemavalues, kuti vari kuenda kupi. Vanhu vakatevera gwara ravo, zvinhu zvinobuda zvakanaka. Naizvozvo ndiri kuda kuti nditi ini makorokoto kuvanhu vekuAmerica kuti vakaita izvozvo musi wa 20. Tambenge taona zvakaitika musi wa 6 January. So kuona kwangu dzidzo guru ratinofanira kunzwisisa apa, ndambotaura Kamala Harris kuti ave Vice President, Stacey Abrams tinoshandisa kachishona chemuno kuti tiwirirane kuti tiri kuti chii, akadyiwa as the governor candidate. Adyiwa haana kuenda achitaura zveruvengo zvokupopota, akagara pasi akaiputira foja nyaya yake, akaona kuti bodo, ngatigadzire masystems ekuti pasava voter suppression. Zvinhu zvinoitika kuAmerica zvakaoma pakudzvinyirira vanhu vatema kuti vavhote. Izvozvo ini ndakazozviona chaizvo chaizvo paizvi zvanga zvari kuitika kuGeorgia. Stacey Brown akanangana nekuti ngatigadzirirei systems dzevoting, tibvise voter suppression. Kune zvinhu 9 zvinoitwa kuGeorgia kuti vanhu vatema vasauya kuzovhota. Akati tiri kuda kuzvibvisa zvese izvi. Akazowana rubatsiro nokuti Jim Clyburn wekuSouth Carolina akauya akapindawo kuti takuisa Biden. Asi Biden vakamuti tiri kuda kuti uise mukadzi wechitema kana tichikusapota iwe. Iye Biden anga akudyiwa naBernie Sanders. Kwakazouya vakomana vechirungu vanozviti Pod Save America, vanga vachishanda naBiden na Obama vari 4. Vakakolekta something like more than $45 million. Vakatumira kuna Stacey Brown. Zvaiitwa nevanhu vakawanda vakati mari iyo ita program yako. Kukazouya vanhu vakaita saAndrew Yang, anga ari also a presidential candidate, a migrant from Taiwan, nomudzimai wake, vakabva kumba yavo yakanaka chaizvo kucalifornia vakanogara kuGeorgia vachibatsira Stacey. Kwakauya the boy child and the girl child, vakapinda muzvikoro naStacey Abrams vachitsvaka 100,000 vana vanga vachizoita 18 years in January vakanovavhotesa. Teamwork yekuAmerica ndiyo yavapo yadzidzisa munhu wese kuti ivavo vanhu vakadzvinyirirwa zvikuru vakatora kukundwa kwavaita vachironga on principles and values, vachironga pagwara, zvinhu zvinobva zvanaka, zvakanaka zvoindira mberi. Marvelous. So kuona kwangu kuno kuZimbabwe 58% is women. Maorganizations ewomen muZimbabwe akatanga muna 1938. Mai Helen Mangwende vachiita maclubs. Kukazouya muma50s vana mai Hove, my mother, vachiitazve Radio Homecraft clubs vachishanda namai Mangwende. Zvikasimudzira nyika zvikuru. Tikapinda manje mumaclubs up to tichigazetiwa isu, madzimai akaita basa guru zvikuru. Ini sokuona kwangu program yatakuita yeZimbabwe Peace Building Initiative neZimbabwe Women in Politics and Peace Building, taona kuti tibatanidzane semadzimai, ngativei vanhu vanoona kuti muchindevere vanhu vanoti abantu vayaxoxisana, kwakiwa ngomlomo uiswa ngomlomo. Muchishona vanhu vanoti vanhu vanotaurirana. Semadzimai echikuru, Marvelous, I turned 78 2 weeks ago. So more than that, not December. At my age now, vanhu vanenge vachingoti mai Holland vakanyararirei, hatina kunyarara. tadzokera pakuti kuvanhu runyararo pamberi. Ngatigarei pasi tionesane kuti nyika yedu tingaiendesa mberi sei. So maclubs ndiwa dzidzo hombe muZimbabwe kuti tingafamba sei. So pasvika COVID iyi tiri kuona kuti chingatifambisa futi mberi ndezvokuti tidzokere kuzvinhu zvemavoko, tidzokere kuzvinhu zve okwezandla, zvinhu zve imwe munoti tseu, mandevere anoti sivhande. Paunogara paitradition waipuwa pokurima, ipapo maclubs anga adzidzisa munhu wese kuti ndo paune orchard yako, ndo paune maherbs ako, ndo paune zvese zvaunoda huku. Taakudzokera ipapo kumaclubs kuti neCOVID-19 hatiitei skills training in climate change environment inonzi green entrepreneurship in homemade businesses. Vanhu vodzidza zvedigitalization pamba, voita zvewifi. Government ine policy yokuti vari kuextenda connectivity kuvanhu vari kumaruwa. So we are encouraging them, vane potras, kuti itai vanhu vave connected kuwifi. Vanhu votanga muZimbabwe, nokuti vanhu veZimbabwe vakadzidza stereki, votanga kutengeserana zvinhu zvavo pawifi. And vanhu veZimbabwe vakawana pokutangira nezvekutanga vakabata, vanhu vachaendesa nyika mberi mberi kupfuura nyika dzese. So ndo program yatiri kuita, nokuti kana vanhu vava digitalized vari pawifi, vanobva from the informal sector vachienda kuformal sector. Kana wapinda muformal sector as a digitalized person, that is dealing neecocash, unenge wava munhu ava in the formal sector anobhadhara mataxes ako, nokuti paunenge uchitenga uchitengesa zvinhu taxi uri kubhadhara. But you go into formal paying tax, meaning you are bankable, uri munhu aakuzova neaccess to credit, uri munhu aakuzova munhu ari an actor in the economy of the country. Hapana munhu achauya muZimbabwe achizotibatsira. Tinofanira kungoziva kuti tinofanira kuzvibatsira. Endi madzimai, sekuita kwaita vana Stacy Abrahams, ngatidzidze kuti we are on our own and we have to actually go back to the ground, tisimudze nyika yedu in peace building.
And talking of Stacy Abrahams, singakhuluma nje ngesiNgisi, what can you say about the role of women in this election and the appointment of Vice President Kamala Harris? Will it have an impact on in the future on how women participate in politics?
Yes, because the foundations which Black women were forced to develop, Stacey Abrahams has built on those. But she has used the diversity of American peace organizations and initiatives to come together and to uplift the poorest by them exercising their vote and getting their agenda onto the national agenda of President Biden, and having a representative of their own, Kamala Harris, who actually has a background in Jamaica and India, meaning that you have got these real marginalized, I'm talking now about Jamaica, communities now sitting on the table as represented by their own. And India, one of the biggest democracies, now talking on the table in America. Yes, it will make a big difference. Let us not, as women, fall into the academic space where men just talk because it's nice to talk without looking at the facts. The United States of America matters because they recognize that they are building a society which is not perfect. And Amanda Gorman told us in her poem when she read that they were actually building towards a society that is inclusive, that embraces diversity. Now, I wanted to make a point here about where we are as the Zimbabwe Peace Building Initiative. In Zimbabwe, there is a big gap now between the boy child and the girl child. So we have launched at the University of Zimbabwe, and I'm very sorry that today the person who gave the vote of thanks when we launched the Boy Child Project at UZ in October 2019 with Helen Clark, Honorable Helen Clark, she was visiting, and we launched the Boy Child as the Zimbabwe Peace Building Initiative with 8 other civil society organizations. Because when you're in Zimbabwe, you can see now that the Girl Child Program has been excellent, and it really has given us extremely exciting results, because there are formal structures, they are institutionalized principles and values so that they help the girl child to move on. You need the same for the boy child, so that we have a new generation of children that have formal institutions on which they fall back to help them move forward. So in the Boy Child Institute, which we are putting up at UZ, on the board, intergenerationally, you have got people who have benefited from the girl child program with the boy child. And you have people that are actually in girl child organizations. And then we have high school students, girl children, and they are matched with boy children and men, so that we start now to have men and women talking to one another on the same table about what the girl child program has really succeeded in doing and how the boy child program can benefit. That's what we are doing here on the ground. And what is really exciting is that the government has a program in the Ministry of Higher Education, and it hangs on a policy 5.0, which creates in every university what they call a hub. And anybody can go from the street with their idea and experiment with the idea with a lot of technical support in making products that become marketable, that become part of what you buy and sell in the market and also for the export market. The government has also put in every university an industrial park, where you then take your product, which you have experimented with in the hub, you take that into the industrial park. And I'm a co-patron at the MSU. We watched as the president launched our industrial park, where we are focusing on herbs. And instead of us relying on the experimentation, on the information coming from other countries, at MSU, the hub will actually give access to the boy child, the girl child, to experiment with what they are producing and go to the industrial park to replicate and actually roll out their product. And they are connected to industry. They are connected to professional organizations. These are things which are happening on the ground, but which, because we are so polarized and so politicized, people don't want to look at that. But definitely, there are people who are moving forward using these 5.0 in the Ministry of Higher Education, tertiary education, innovation, and all that. Mm-hmm. Zimbabweans need to learn that we have made a lot of achievements, and that we have got the tools to unite us, and that women, I'm told, I haven't verified this, we are 58% of the population. What we are learning from Stacey Abrahams is we must use that force to actually give birth, nurture our girl child and our boy child to produce a new society which is united, which is at peace. As you know, we can't have peace unless we have justice. So peace building forces us to look at justice matters and address them with development, because you cannot talk to people that are hungry and have no means of where to start from. When you talk to grassroots women, they say in Shona, andina pokutangira, angila lapenga alisa kona, I don't have anywhere to begin. And we, through the clubs, make women realize that if you have a place where you plow, this time there's been a lot of rain. There's also a program called Fumbuza, a government one. You access that. There are a lot of ways of beginning if people are working together. But if you are competing against each other, those spaces are closed and they divide us.
Yebo, ngiyezwakala. Libambe khonapho-ke ngilethe umuntu wami lapha laye axoxe lani. Sizabuyela njalo kini lapho esizacela khona ukuthi singaxoxa nilikuthathele njalo lokho elikuthileyo ngolimi lesiNgisi ukuthi kutoni kwabesifazane lo.
Yes, it's a very interesting view there from Amai Sekai Holland. Asiri, ngendenderere mberi ndichivunza Amai Holland kuti munoona remangwana revasikana pasi rose nemadzimai rakamira sei achitarisa nyaya iyoyo yekuti taona Amai Kamala Harris uyezve muchitaura imwe kuti vakabatsirwa naStacey Abrams munyaya yekutsvaga rutsigiro rwekuti tizoona ivo madhemokrats vanotungamirwa navaJoe Biden vachikunda. Munoona remangwana remadzimai nevanasikana, the girl child, rakamira sei?
At 78 years old, the future for women is very bright. The future for men is very bright. Takasikwa sezvisiko dzabari kuti they are going to be men and they are going to be women. We really need to find unity among ourselves. And we need to get together the assets we have. And there are many of them in Zimbabwe. Ine, I'm not worried about Pasi Rose. Charity begins at home. We need to do what gets Zimbabwe on its feet, because right now, because of our own bickering among ourselves, we are lying on our back, really needing to raise ourselves up. And that can only happen through us uniting. So, Kanamchiti, how do I think the future is for the girl child and for women? We women have seen what Stacey Brown has done after being defeated by the biggest force in the world. Voter suppression has been going on since the vote was given after the slave trade was abolished. That's how long voter suppression has been going on. But Stacey Brown refused to accept defeat. She worked a program. She worked a plan. She accessed the people who wanted to work with her, and she got the conditions she wanted. In fact, she didn't put herself forward with, now I've done this, give me vice president. They put somebody there that they thought had the background, the understanding, a lawyer, a former prosecutor, somebody who was a senator, somebody who had been in committees. They chose somebody that they knew would maximize their getting a person there. So the future looks very bright. If 58% of the population in Zimbabwe understands that what they need to do is see the positive sides of one another, unite and look at the government policies which actually give openings to what we can do. Our situation here is one that is really terrible in terms of bad governance in the past. But what we need to do now is to use the international SDGs. Zimbabwe is a part of the United Nations. We are part of the AU, which has got Vision 2063. We are also here with Vision 30, which brings Zimbabwe to be a middle income country by 2030. Those things are happening whether people want to accept it or not, because people slowly are hanging into those spaces and moving themselves forward to take advantage of these international, regional, and local instruments which are before us.
amazwi abalulekileyo lawo. Yes, sikeza uke wakhuluma njalo ngolimi lesingisi ukuthi abesifazana baphatheke njani ngokhetho, luthona ukhetho lo limpomela yalo kwabesifazana. Ungathini ngalokhu sesiqhathanisa leZimbabwe ukuthi siyabona yini abesifazana labo besiba sezikhundleni ezikhulu, kumbe njengoba eZimbabwe sokwake kwaba lomsekeli kamongameli ongowesifazana, bengabe bephambili yini kulele Melika?
Nxa likhangelisisa lina ama-statistics aphumayo, iAfrika iphambili kumazwe amaningi in terms of abafazi ezikhundleni. E-America bayaqala kathesi ukuba no-vice president ongumfazi, let alone umuntu omnyama ongumfazi. EZimbabwe kambe uma imjuru wangena wazi waretire. And kathesi so ungakhangela ama-political parties wonke, hayi into yobu-vice president asiyo nto entsha. Umakhuphe ube ngu-vice president nga 2000, kudala dala uMakhuphe engena laphayana. La isedinwe ngakho usengena kubu-president acting. So in terms of izikhundla for women, we are ahead. But as Zimbabweans, we do not actually have the gift to analyze the positives that we have, the negatives that we have, and look historically ukuthi kambe okwenza ukuthi kube lobubi obunje kuyini. Sibambane, sinqobe. Nxa sikhangela kobulawayo, nxa ungena kobulawayo, ilizwi elikhokhela ubulawayo lithi siye phambili. Abantu vele abakunanzi khonoku ukuthi yikho esikutshelwa ngabadala kudala-dala ukuthi njengabantu sifanele ukukhangela ukuthi siyaphambili sindawonye. So hayi, engufundileyo mina kuStacy Brown ukuthi eZimbabwe singabambana. We are 58% of the population. Sizalungisa imuli ezisuthayo, imuli ezilenhlala kahle, imuli ezilempilo, ende impilo ezi, you know, into zonke zingalunga, bani siyabambana. Into embi eZimbabwe, kasiboni ubuhle obulomuntu wonke. Kakula muntu ongala sipho sakhe. Umuntu wonke le sipho sakhe esihle. Njalo sonke sile zinto ezisidonsela ngemva ezimbi. EZimbabwe thina sikhangela ububi ubuhle kasibuboni. Singakhangela ubuhle lobu siyabubambanisa siye phambili sindawonye. Yikho ke thina kuZimbabwe Peace Building Initiative la kuZimbabwe Women in Politics and Peace Building siyenza ukuthi emsebenzini esiwenzayo sibone ubuhle obusihanqileyo. Sibambanise lobo buhle phakathi kwama-clubs njalo sibone ukuthi siyaphambili. Ikakhulu kathesi sokule uhlazo lolu olwe-COVID-19. Kuqakathekile ukuthi sibambane njengabantu, njengabomama.
Aiwa, apo tangati uchinzwa kubva kuna amaise kai Holland vari kutaura ivo pamusoro pemaonero avo nezvakaitika imo muno muAmerica, uyezve vachitaurawo mabasa ari kubatwa nevamwe vari kuedza kuti vaedze kuwanikwa ivo vachishuvira kuti pave nerunyararo pasi rose. Ndoti kuna amaise kai Holland, mune ramangwana mushure menyaya iyoyi yamambo kutaura nyaya yeCOVID-19 kuti iri kuti netsei pasi rose, ikoko kuZimbabwe kwakamira sei nyanya takatarisa zvekusangana nemadzimai panyaya yedenda iroro reCOVID-19?
Tinenge vanhu vasina chipo cheinonzi communication, kutaurirana information kuti ifambe vanhu vave nayo. Izvi zviripo kuti hurumende ine zvinhu zvakawanda zvairi kuita. Pati kuti shoko ribve ikoko richipinda muvanhu. Ha! Zvinenge zvinonetsa. So, kune also kuti imo muma NGO, pane vanowana rubatsiro. Kuti vanhu vachi, isu tiri kuziva kuti zvinhu zvakamira zvakadai, ngazvifambe zvakadai, tinenge tine problem. Tinoneseka zvikuru kuti tipanane information yekuti tibatsirikane. So mu peace building, tiri kutaura chaizvo nehurumende. And tiri kuona kuti muhurumende macho, mune vanhu chaivo vanoshanda basa zvakanaka. And vanobatsira nekutipa information inofanira kuenda kuvanhu. Kuti munoita sei basa renyu kuti rifambe. Asi kachinhu chihombe chinonetsa, ndo chinonzi ma ma networks ezvinhu zvema social networks kuti vanhu vawane zviwanikwa vawane pokutangira. Like ndagandichiti kuvamwe vangu Women's Coalition, kune vazhinji vedu vari muma NGO vari kurwara vari kudzimba neCovid vari kufirwa, but isu tega kuti titi nao tichano deliver chikavu kwa ningi, tichaendesa mapedzi kwa ningi, ticha ndanichibvunza kuti tinoita sei kuti zvivepo. Tiri isu tiri kungoita tega, tongoona kuti as frontline responders vanhu vecivil society vabatsirika. So kana tichitadza ipapowo kuzvibatsira kuti zvinhu zvidzike zviende kuvanhu zviri kunetsa. I think munonzwa kuti vanhu vari kupuwa $12 a family kuti it's a batsiro rekuti vabatsirike pasi ipapo. MuZimbabwe mari iyoyo haiendi kure, inongoperera mumweya. So ndiri kuti zvinhu zvinofanira kuti dai vanhu vari kudiaspora tabatana tagadzirisa zvinhu zvinokuti hapana munhu achauya kuZimbabwe achititi tichakuitirai izvi, tichakuitirai izvi. Isu tega capacity yokuti tirongane zvinhu zvacho zvivepo tinayo, asi hatina unity mukati medu. So ndiri kuti COVID yagarisa pasi vanhu, and handi manzwa nhasi kuti government iri kuzoyamisa vanhu vazhinji macivil servants, kwakungoenda 10% yemacivil servants kubasa. Izvozvo zvoreva kuti maservices akawanda futi anenge asasavapo. Zvinhu zvakawanda zvinoda kuti vanhu vacho vari pacommunity isusu zvinhu zvakawanda tiite tiri pamwe chete. Pa street chaipo panofanira kuva nema street committees. Ndofunga akawanda aripo, but tofanira kuwasimbisa tichibatsirana nevanhu vari kudiaspora vanobva mumastreets iwayo kana vane hama mumastreets iwayo. Handizivi kuti zvandiri kutaura zvinonzwika here.
Yebo ke, pambe penapo tizakuya kini njalo
aiwa zvamanga muri kutaura zvanga zviri kunzwika zvakanaka chaizvo. Uyezve tinoshuvira kuti tichange tiinemi zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu. Asi motipo mazwi enyu ekupedzisira pamusoro pehwaro huri kuitwa nesangano ramuri kushandira panyaya yekuchengetedza runyararo.
And peace building, Zimbabwe Peace Building Initiative Network Team. Ndini ndakatanga hangu, ndina vamwe vangu. Hapana mabasa aripo ipapo. Vanhu vabva zera, takasangana tikati toita sei tisati tavhara meso. So zvatiri kuona ndezvekuti charity begins at home. Isu hatinei nezvinhu zviri kuitika muSADC, zviri kuitika muAU. Tinotora institutional frameworks dzabvumirwa kuSADC, dzabvumirwa kuAU, dzabvumiranwa kuAUN, tichishandisa pagrassroots. Kuti vanhu vari pagrassroots vave noruzivo rwokuti vanozvibatsira sei vari ipapo. Vanhu veZimbabwe vanhu vagara vachizviriritira. Asi pane zvakawanda zvazvoitika umu kuti pasava nekufambira mberi kwakakwana. And zvaitwa neCovid zvaita kuti tipinde manje mucyberspace. Tawana manje kuti Zimbabwe ine infrastructure of cyberspace yakakwana, asi ruzivo kuti zvinoshandiswa sei hazvisi kusvika pagrassroots. So zvinhu zvakaita kuti tine portals ine maprogram ekuti vari kuti vanhu vari kumaruwa, vari kuzvikoro zviri kure, vave neconnectivity nemacellphone avo nezvese zviripo. Zvinhu zvatisingazivi, but kana taziva, kana tosangana navanhu vacho, vanhu vanobatsira zvikuru. Zvinonetsa ndezvokuti munyika yedu tine boboto. Tiri kungoti kumunhu wese, tese tine bundu mumoyo. Asi ngatiisei Zimbabwe mberi, tibatane, tiise ruzivo rwedu pamwe chete, tione kuti tinoendera mberi. Izvozvo tiri kuzvitaura kuhurumende yedu, madepartments akasiyana tinoshanda nawo, tine MOU na resident minister wemuno muHarare, nekuti ndimo mune maprogramu edu akawanda. Tinofanira kuva nemamwe maMOU nemaresident minister emaprovinsi ese kuti basa redu rifambe. Basa redu nderemadzimai nevana vavo, the girl child and the boy child, kuti vaone kuti vanozviriritira, kuti vawane a new economy per grassroots inoita kuti nzvimbo nenzvimbo, dunhu nedunhu rive nesimba rokuindira mberi. So mashoko angu ekupedzisira ndeekungoti maZimbabweans, gatibatanei. We have more in common than what divides us. Tiri vanhu vabva musociety ine rudo, singavanhu vanothando abantu veZimbabwe. Sivela kachana ngento ekuti abantu bayalwisana. At the end of every fight, there are people who sit down and come to peace agreements. Loko sifuna ukuthi sikuzwisise sisonke ukuthi kuqalisa phansi kakuqalisi phezulu into yokuthi sixoxisane.
Hayi, siyabonga ke amazwi lawo amqoka amazokuxwayisa asigqibela uhlelo lethu lwanamhlanje. Sibonga ke onkosikazi Sekhaya Holland for lathi lapha kuhlelo ethengisa kungcithi okukhulu ngokwenzakala lapha eMelika ngokuqhuqa kwesihlo nokwenzakala eZimbabwe.
I would like to thank our guest, Amai Sekhaya Holland, who came in there to just, weigh in on the situation here in America and worldwide after the swearing-in and also of the first multiracial or, a black woman as a VP for America. And also she was talking about the COVID situation in Zimbabwe and the issue of the girl child. So we'd like to thank her for that, for stepping in and just giving us her role.
Yes, and she's aging, and the boy child too.
And the boy child as well.
Yes, Marvin, she has a very in-depth knowledge of all those issues. I think one of the people that I want to say, well, in our city, as given any dialogue,
And I'm Marvin Sintanganya, we are in Washington, saying have a very good evening. Bye-bye.